mangwanani yakanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019 makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbipi ndoga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo futi kumarondera nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbi ndoga. Muzvinafundo Eliot Masocha veDefry University vanoti kunyangwe hazvo mabhishopu navastrive Masiwa vaida kuita zvakanaka, vese vaifanirwa kutanga vataura navanachiremba vasati vanoona mutungamiriri wenyika uye vasati vamhanyira kumapepanhau vachitaura zvinobata vanachiremba ivo vanachiremba vasingazivi. Muzvinafundo Masocha vanoti umbimbi ndoga mukuedza kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika hakubudiriri sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nevazhinji vachitaura nezvo rimwe chete.
Hurumende inenge isinganyanyisi kutarisa dambudziko rokuparadzana kwavanhu kuti dai tabatana pamwe chete. Tinonzwa zvedu president vachiti inini ndiri open kutaudzana, asi takamirira kuti open kutaudzana kwacho ikoko ngakubudirire pakudaidza musangano wachoni unosanganisira vana MDC, unosanganisirawo madhokotera, unosanganisirawo mabhishopi. Takaona mabhishopi eRoma akaenda kuna president nenyaya dzamadhokotera, kunge ndiwo mabhishopi oga achiita sokuti ndiwo vanga vana masolution acho. Saka chiri kunyanya kutibata ndechokusaba unity, kubatana kwavanhu vomuZimbabwe matambudziko atiri kuwana kunyanya yeikonoma. Hatisi kubatana kuti tiite mutongera pamwe, nokuti zvinhu zviri kuipa zuva nezuva, hapana chiri kunakapa. Katisingadi zvedu kuvanzirana, hapana chiri kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kufa muzvipatara, zvinhu muzvitoromo zviri kudhurira vanhu, vanhu voshaya kuti voita sei. Ngatibatane savanhu veZimbabwe pashayiko unoti indiri muhurumende ndindoziva nokuti pati yangu yakahwina, kana kuti vanhu ngavauye vachindigwadamira tizotaudzana navo. Ngapashayiko iyo pride iyo yokuzvida ikoko kuti ndine chakati. Tizvininipise tose, tibatane tose, tibudirane pachena matambudziko ari muZimbabwe ari kuonekwa noruzhinji rweZimbabwe, tigovona kuti tozvimisa sei, tozvigadzira sei. Izvo neizvozvo tanyanyisa kushorana, kublemana, kuya kuti iwe ndiwo wakati, iwe ndiwo usingadi kuuya kuzotaura zvine zvakati.
Munofungei nemabatirwo ari kuitwa zveupfumi hwenyika?
Maitiro ari kuitwa paupfumi hwenyika ndeyekuti hausi kubatwa zvakanaka, hausi kushandwa zvakanaka. Ndinoona paine kuparadzana kwakanyanya zvikuru kwavo vanoti vanogona zveikonomi zveufumuhu navanhu vari pasi pasara. Vanoita zvokuti vari kuita zveufumi vana Professor Mtule ava vanoita zvomumabhuku. Iyo ikonomi yomuZimbabwe isisiri yomumabhuku, kana tikatarisa isu kuti over 80% dzavanhu havana mabasa. Mari zhinji inenge inonyanya kuwanikwa kuzhe kwefomal market iyeyi isiri mumabhengi. Mari yacho yakaita sama US dollar. Ivo kana voita zvirongwa zvavo, voita zvirongwa zvavo zvomumabhuku. Asi ukazoenda wakunotarisa pasi on the ground chaiko, kuna ivo vanhu vazhinji vanotambura, hakuna kwazvinotisvitsa zvirongwa izvozvo. Ndoona sokuti hurumende yapuresident Mnangagwa apa yakonewa nenyaya dzezveikonomi. Yakapinda ichiti tinogadzirisa ikonomi, yanaka here ikonomi yacho yeke zvino? hapana chanaka vanhu vari kufa muzvipataro ndoo zvimwe zviratidzo kuti ikonomi haisi kubatwa zvakanaka kana vanhu vachitambura kusvika pakufa nezvirwere munyika vamwe vanofa nokuti zvinhu nokuda kwezhara nekuti zvinhu zviri kukwira mumashopu tinotarisa isi kuona kuti zvinhu hazvisi kuzonaka kana tikatarisa uremu hwemari yenyika zuva nezuva tinoitarisa tiona kuti uremu hwemari yenyika yedu huri kudzaka iri kurusa vhariyu zuva nezuva roga roga chii chavari kuita kuti uremu hwedhora redu huremewo kuti zvinhu zvinakirewo vanhu
vaslive mashuwa vakati vangakwanisa kupa vanachiremba mari dzakasiyana siyana munoona sekuti izvi zvingabatsira nyika here
chiya chikava chikamu chidoko doko zvikuru pa dambudziko riripo nokuti chirongwa chavamasiyiwa chaingokwanisa chete kuitika mwedzi mitanhatu chete zvekare chirongwa chavamasiyiwa chinenge chisinei nokukonana kuripo kwamadhokotera nehurumende saka kubatsira kwacho handina kukwanisa kuona kuti chobatsira papi nokuti zvinhu zvinenge zviri temporary zvinhu zvinenge zvisina zvekare kunge zvabvumiranwa naava vagara vari kunetsana madhokotera nehurumende saka zvaazvisingashandi vamasiyiwa vaifanira kunge vakaenda kuhurumende vakaenda kumadhokotera vogara pasi vovona kuti chirongwa chavo ichi chingazobetsereka navo sei pamwe nehurumende yaakuzochitambira pachichapera pamwedzi 6 yacho yakwana iyo saka munhuva hake une shungu dzokuti zvinhu zvinake kunyika yake waifanirawo kunge akadi akafambawo negwara kwaro rokuunganidza vanhu kwete kungoti ndo chindini chandataura kachiya chekuti munhu unongoti iyi ndo solution yangu iyi ngaitambirwe ingapedza dambudziko iri aiwa paidero pakaita kubatana
matara zvekare pamusoro pemabhishopu ecatholic church ava munoona sekuti zvavari kuda zvingatambirwa here nehurumende kana kuti nevanhu veruzhinji
zvavari kuda zvazvakati nake asi zvekare vakatitadzei pakuti havana kunge vataurirana zvenaivo vacho vamadhokotera vari kugunun'una ava havana zvekunge vabatana namavo mabhishopu ose nokuti mabhishopu eroma chete handiwo mabhishopu oga ari muzimbabwe kakunyanya handiwo mabhishopu oga ari nechechi nezvipatara aiwa vaidero vakabatana navamwe vose mabhishopu vagotanga vataudzanazve namadhokotera iwayo kwete kuti vongonanga kuhurumende ivovoga vovhurirwa dhoo voga vamwe vose vovharirwa dhoo hazvishandi chindini ichocho hachishandi ngatibatane
muzvinafundo Eliot Masocha veDe Vries University vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nezviro mapurisa akaridzira kuti mutungamiri waro vaChamisa pavakanga vachigara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulile Kusivanda vanoti mapurisa aya akashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha mukuda kuparadza vanhu vakanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko,
president vanga vachidyara miti nokuti vakati ivo vanoda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Varohwa nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vaChamisa aroti bara chairo rapfuura nepasaitende yake richino tienda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyaya dzavo vamwe vauyawo kuzo zvanga zvichiitwa napresident.
tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iroro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri
kusina kuungana vanhu? Mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. Mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa. Vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko Kusvanda vari parunhare kumarondera neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaramba mashoko aya vachiti mapurisa akangoshandisa chete udzi hunokatyidza mukuparadza vanhu vakanga vaungana vasina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza futi haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvekuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic vari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa. Vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan. Mapurisa akasvika akati inini kana ndichida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo, uyezve vanhu maunganira makaita chiendai. Vanhu varamba, vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachitonetana nemapurisa. Saka mapurisa vazoshandisa TSMOG kuvabvisa panzvimbo iyoyo. Hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets. Mashoko ekunyepa zviri paground, zviri kubuda pachena. Tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika. Hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds. Mashoko ari kufamba pasocial media, mashoko ari kutaurwa nevamwe zvematongero enyika haana chokwadi mukati.
Bato iri riri kuti uyu wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvume yemapurisa zvakare.
Munyika mune mutemo. Kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadreswa marali zvinofanana here nekudyara muti? Kana pakuadreswa marali mukoma jonga yatove rali kai haichisiri kudyara muti. Saka toda kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi Assistant Commissioner?
Tiri kufereseta tichitaura kudai.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vakaramba kutambira mari yavakange vanzi vangapiwa namuzina bhizimisi Strive Masiwa, uyo akanga avimbisa chiremba umwe neumwe zviuru zvishanu zvemadhora pamwedzi. MuDaily News vaimbovegurukota muhurumende vachinga Dhuve vanoti nyaya yegukura hundi haina kupera. MuChronicle mune nyaya inoti Air Zimbabwe yamisa kufamba kwendeke dzayo dzose zuva ranhasi ichiti pane zviri kunetsa zvainoda kugadzirisa. NewZimbabwe.com inoti vanhu vachamiswa mabasa nebhanga reCentral African Building Society CABS zvichitevera urongwa hwekuvhara mapazi aro mana. CABS yazivisa kuti musi wa 31 ndira 2020 ichavhara mapazi ayo kuHighfield, High Glen, Letombo neNorton. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinokumhoresai, tokumhoresai vese vashamarari veStudio 7. Ava vamuri kudana vafundisi ava pakutaura nyaya dzekuti machenji waya akawanda whatever havasi kunatsa kutibudisirawo chaizvo chaizvo. Zvatirikukumbira izvo ndekuti kudai zvaizombobvira zviya muzombodana Apostle Chiwenga timboona kuti maybe unganatsa kutitsanangudza, because pane dzimwewo zvatinongonzwa mapreaching akongwa sangati unoziva bhedha amonatsa kutitsanangudzirawo. Mumufambisi wemeseji wangu uno ndatenda zvikuru kwazvo mukaufambisa.
Mangwanani akanaka mese vateereri veStudio 7. nemi vana mkuma wandi nemi vamwe vese mnitipana kuti chokwadi ini ndinoda kutenda apostol mabhugu avo vanga vachitsanangura mamiriro akaita makereke nekwatiri kubva nezvikonzero zviri kuita kuti awandi iya mashoko iwayo ndamanoona kuti mashoko echokwadi pakutsanangura kwavo nokuti vazhinji vave kuparidzira mari uyezve vazhinji vave kuita zvimwe zvinhu zvisiri mubhaibheri kuri kutsvaga kusiyanisa kuti ndigozonzi ndikaita izvi kereke yangu yafanana neyanhingi asi chokwadi chiripo ndechekuti tisatsvage kufananidza makereke kana kusiyanisa makereke asi tifananidze zvakristu ndozvanangoti ndishe wangu nemi ndimi chitandoka chimuti ndiri kuno South Africa.
Maswira sei kuvestudio aiwa tinokutendai vana blessing guru vanoita nomeunoka hwande imi vamwe vese mukuramba mutikoti batira basa ii ndinotaurawo nyaya yaitika nezvezvaitika kumaronde zvinorwadza kuti chokwadi vaponya ti vanoramba zvinhu zviri pachena zvakadaro kutiyarira vanhu vese vachinatsoona kutitarira panapa asi vanotaura kuti vanhu vasinoita matika zvinhu zvaitika pachena zvichionekwa chokwadi kuti mapurisa aya achiri mapurisa ekuchengetedza nyika here kana kuti atoo mapurisa ezanupf itinoziva kuti mapurisa aya hapana kupinda mukati mematongerwo enyika mapurisa aya vari kutambira mari yekutoranga kubva vatosvika pakuda kuramba vachiuraya vanhu zvavari kuitesa chokwadi zvinotirwadza zvakangofanana neye zvino munonzwa vaobhedhai mupofu ava vari kutaura zvokuti ivo vada kuvaka zvipatara mumasvingo zvikuru kuvakira vanhu zvipatara mumasvingo chipatara mumasvingo ukatarisa kuti vanotaura kuti vanovaka chipatara mumasvingo ivo vachidzinga madhokta ndo zvakafanana naizvozvo kuti vaponya tivari kuramba zvinhu zviri pachena kuti kutidharira chokwadi vanhu vakatarisa kuti vanhu vakatomhanya kutidzikarira pachena chaipo chaipo izvozvo vabhadhaya vanoenda vachikutaura kumasvingo kuti tida kuvakira vanhu zvipatara muno mumasvingo ivo vachitadza kubhatara madhokuta chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo vari kutadza kutenga mishonga chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo kuda kuvaka zvimwe zvipatara hamuone kuti vanhu ava vanodakuoda kunge vanotamba nevanhu kuta nyika yavo chokwadi chokwadi kuita kaprivate limited kezanupf zvinhu zvakadaro zvinorwadza chokwadi chokwadi ka vamunakagwa nemhuri yavo netimu yavo ka kana denga handikungoti vanoriona izvi ndatenda
makadii vachampioni wa West Studio 7 ini ndinoitwa Willis ndiri South Africa paPretoria paBSport ndanga ndichikumbira kuti pamunotaura nemutauriri wemapurisa mundibvunzirewo kuti iwo mapurisa awa achiri eZimbabwe kana kuti ava epolitical party because tinoona 00 vakarova vanhu zvikuru zvakashungurudza vanhu vamwe vaingozvifambirawo muguta reHarare iko zvinotowa kuti futi vashungurudza vanhu pachipatara vachiridza pfuti pachipatara pavagwere ndisingazivi kuti iwo mapurisa awa basa ravo vakaripinda zvakadini kuti njere dzavo dzinotora zvakadii nokuti kana vachiridza pfuti pachipatara pavagwere vamwe vanenge vachitobhara zvakanyanya ivo ndopo vosvika voridza pfuti vachikanda neutsi hunokashidza pavagwere zvinova izvo zvingaitawo kuti mapurisa awa anganzi ane njere kana kuti anotora zvakanaka because munhu kana wakakwana haungaridzi pfuti kana kukanda utsi hunokashidza pachipatara pavagwere hamundibvunzirewo kuti vanozvifambisa sei mapurisa awa
hello Studio 7 makadii pamhepo apo jongana tanonoka varume tinotenda nenhau dzamunotipa ndini TK papretoria apa taneta wakomana nezvatiri kuitirwa nezanupf izvi izvozviso takatosiya nyika yedu kuuya kuno kuzoita maforena nokuda kwezanupf ichitadza kutungamirira nyika morovha vanouraya vanhu kana vakuda kuexpressa marights avo saka tinorarama sei munyika yakadaro kuno kutorarama tichivhundutsirwa vakomana zanupf ngaichitiro masiriasi varume ava ngavangobvuma kuti vakundikana vabude kupindiwo vanogona hazvireve kuti kana usingazivi vanhu vese havazivi kune vamwe vanotoziva unenge uchidzvanyirira saka vakabuda varume ava vomboonawo vamwe kuti vanotadzirira here
vashamarai vestudio 7 akadii azita rangu zvanga ndisoda kutaura nda kutaura nawo yemapurisa aya ari ground9dc younga chidyara miti vakomana zanupf inonyadzisa vakomana kunyadzisa ichako icho kunyadzisa zano zanupf republic police inonyadzisa kutadza kurwisana neurombo huri munyika kunorwisana nevanhu MDC zvavo vakaramidza Chamisa kuti hanzi yeye asaende kuzvipatara yeye asaiti rara asina kuenda kumapurisa asina mbozivisa mapurisa apa nezve kudyara miti futi avazivisi here vakutoti hanzi angakuita rara munopevinonyadzisa ma vari vomwe vanhu dai vatombotraya kusovha ikonomi crisis chete chete nezvona tiri kuda vanofunga tivo kuita zvinhu zvakadai ndo kugadzirisa nyika here vanoti kupamba vanhu nekutosha vanhu ndokugadzirisa nyika hadzi anopevinonyadzisa kunyadzisa chakuha anaiye mutauro wamapurisa iponyato muzano pf haana hatingati hanzi mupurisa isi muzano pf mutauro wezano pf unodefenda Mnangagwa kuti hai maprivate jet ndo vanovadefenda vari kutadza kugadzirisa economy crisis nyika yakaomerwa kuomerwa chako chako nyika tinoti vagadzirise nyika but ivo vari bizi bizi tizi kunetsana nenini MDC chii chaizvo zviri mavari haadzi anopepinonyadzisa mani tinotonyara havasi kuona here zvinhu zvavari kuita zvinonyadzisa kunyadzisa chako chako ndi zvandisota mani izvo
idzo ipfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinotambira mameseji enyu akawanda zvikuru saka musaore mwoyo kana meseji yenyu isina kuridzwa nekukurumidza tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi maviri vakaurawa mukupera kwesvondo mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwemexico zvinofungidzirwa kuti kurwisana uku pakati pezvikwata zvinotengesa zvinodhaka uye ndizvo zvakakonzera izvi varwisi vasingazikanwi vanonzi vakapfuura vanhu gumi nevana vakafa nemusi wesvondo mune imwe kereke muguta rehantokoura muburkina faso mauto ari kutsvaka vanhu ava vanonzi vakatiza nemidhudhudhu
ndakabekwa mugore ra1978 kuchishawasha ndikadzidza primary yangu nesekendari ikoko zvemumhanzi izvi ndakazozvitanga mugore ra1999 ndichienda kuseven commandos yaitungamirwa Nelson Chimbete ndakaridza ikoko kubva 1999 iyoyo kusvika ma2001-2 ikokoko semunhu ndaitawo rimwe basa zvekare ndaiconcentrata nemagitare ndichindoita zvehospitality zvekare so ndakazosiya ndakuconcentrata zvakanyanya futi nehospitality ndokuchizopinda muchikwata zvekare cheorchestra dendera kings mugore ra2005 ndishure mekushayiwa mudara Simon ndakabezwa namudara Alan kuti ndijoine chikwata before the date ya Ndara Simon ndakamboenda kuma interviews nemarehearsals but ndakanga ndadanwa zvekare kuti ndipinde muchikwata ndara vachiripo but unfortunately hasina kuzofamba sekudaro yakazongokwana kutasiteja namudara ndokuzositeja namudara Alan pa2006 iyoyo kusvika kuna na2008 pandakazozvirumura ndokuramba chamuchikwata chinonzi orchestra kings unowanda musambo mumwe chete wedendera iwo nda vane ma album anokwana kuita iwo 9 asi ndine rechigumira nditori naro rati kutoshanda mustudio pari zvino ndo rwendo rwandinaro kusvika pari zvino.
Musambo wenyu wamunoimba mukoma Chamson idendera vazhinji vakanzwa manzi edendera vanobva vangu batanidza nemhuri yekwachimbetu imi makatora sei musambo uyu?
Ndofunga vamwe vanoshandisa tine kuti mhendo yerudzi inozvara mwana ane ruzhumu zvinhu zvakangowa blood nekuti murondo yangu ini inoti ndiri mwana wasemuchimbetu.
Imi manzi yamanayo ndekapi kamboka mungamboti taurira nezvako pamadamba refenyesa?
Pane albumu riripo rechi number 9 iro pane kamboka ninyanya kundibata kanonzi ko chimoto kanotaura zvenhoroondo yehondo yekuenda kwakaita kuhondo vana veZimbabwe. Ndakaona zvakakodzera kuti chigare tiri muhistory yedu yakati sunungura kuti tive pano, so ndakaona kuti songo iyo inondidzamira pane matrix esau.
Ko padamba refu ramuri kubika iri ndedzipi nziyo dzamungazivisa vateereri kana vanokuteverai?
Padamba refu idzva iro riri riri mugango iri pane dzandingada kuti vagotarisira kuti tinogona kuva nemoto zvekare. Pane songo inonziyo murondo, kubva songo inonzi murondo iyoyo kouya imwe songo inonzi toitoi. Tubva pane iyoyo inonzi toitoi iyoyo kouya imwe zvekare inonziyo ndaremerwa. Ndofunga ndedzimwe dzimbo dzandingasarudza pari zvino kuti dzinogona kuva dzine moto paalbum irori richatevera.
Manzi inonakidza zvikuru. Tinotenda Jonga Kandemiri weStudio 7 atunzira nyaya iyi achikurukura naChamson Boroma anotungamira chikwata chake cheOrchestra Kings. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindonga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo pfuti kumarondera nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.